vachitaura kuvatenderi Paholy Trinity Catholic Church mumusha weCowdery Park muBulawayo neZuro vamunangagwa vakati vakafara zvikuru kukwanisa kuwana mukana wekupinda svondo yeRoman Catholic vachiti ndiyo chechi huru pamacheche echitendero chechiKristu pasi rose. Vamunangagwa vakatiwo kunyange hazvo vakakurira muchechi yeMethodist vanozviverenga pane vamwe vanhu vashoma echitendero chechikaturike nekuti gore rakapera vakawana mukana wekuenda kuVatican unove ndiwo muzinda wechechi pasi rose. Vakati vakave mumwe wevanhu vashoma vakakwanisa kupinda pamusuo unonzi Door of Mercy icho chinove chiitiko chechechi yechikaturike chinoitwa mushure memakore makumi maviri nemashanu vachiti kwavari izvo zvinoreva kuti ivo mumwe wevanhu vakawana nyasha dzekuregererwa zvitadzo zvavo.
Ndiri munhu asiri mukatorike asi ndinoona sekuti ndiri mberi kwenyu imi makatorike vakawanda nekuti pandakasvika kuVatican mufundisi vataive navo vakatiudza kuti yaiva nguva inovhurwa musiwo unonzi Door of Mercy. Izvi zvinoitwa kamwe chete pashure pemakore makumi maviri nemashanu. Saka musiwo uyu wakavhurwa ndikave mumwe weavo vakapinda. Izvi zvinoreva kuti ndiri mumwe wenyu.
Vamunangagwa vanoonekwa semumwe wevanhu vanogona kutsiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachinzvimbo ichi uye pachinzvimbo chekutungamira bato reZANU PF. Asi vamwe vanoti vamunangagwa vakodzeri kuve vanotungamira nyika nekuda kwekuti ndivo mumwe wevanhu vakave nechekuita neguKura Hundi apo pakaurayiwa vanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru makumi maviri mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Vamunangagwa vakati Mwari ndivo vega vanoziva zviri mumwoyo nepfungwa dzevanhu vachiti vanhu vashoma vangakwanisa kuzvipira kufira chitendero chavo sekuzvipira kwange kwakaita Jesu. Vakatiwo vanhu vashoma vangakwanisa kuzvipira kurwira rusununguko rwenyika sekuzvipira kwakaita varwi vehondo yerusununguko. Vakati hurumende inoziva kuti machechi anoita basa rakakosha rekukurudzira vanhu kuti vagare murudo nemurunyararo vakakurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota.
Vatungamiri venyika vanofanirwa kuziva kukosha kwakaita nyaya yekuti vemachechi vanodzidzisa vanhu nezverunyararo, vanodzidzisa vanhu nezverudo uye vanodzidzisa vanhu nezvekubatana. Kana tose tikave nerudo, tikabatana uye tikakwanisa kubatsirana, basa rehurumende rinoita nyore. Saka machechi anoita basa rakakosha zvikuru munyika.
Vamunangagwa vakatora mukana uyu kupfugama pamberi paFather Gilbert Moyo veHoly Trinity Church vachinamatirwa. Father Moyo vakaisa maoko avo mumusoro mavamunangagwa. Vamunangagwa vakazove munyarikani pane chiitiko cheGroundbreaking Ceremony yekuvakwa kuchaitwa Cowdery Park Shopping Complex mumusha weCowdery Park Mekare nemumwe muzvinabhizimisi vemuBulawayo vaRaj Modi. Chivakwa ichi chinotarisirwa kutanga kuvakwa munambudzi uye chinotarisirwa kuvakwa nemamiriyoni gumi emadhora. Vamunangagwa vakatenda vaModi nekusima mari yavo mune zvemabhizimisi munyika. Vakati hurumende iri kuedza nepose painogona kutsigira vemabhizimisi nekuvandudza mitemo yenyika kuitira kuti zvinhu zviitire nyore kune vanoda kusima mari yavo munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.